nasi chikwata che triangle charo achenikut 5-1 kurakiza kuti chagenda kuma semifinals echibuku super cup yezve ndezvekutanga kuti chinge tichienda kuma semifinals vawana magoals avo kuna Ralph Kaondera agoyesa kaviri kuzoti Collins Dua agoyesawo na Russell Madamombe naye uye Agrippa Murimba saka triangle yagenda kuma semifinals Dynamos yaiendawo kuma semifinals kwanga kuri 1-1 pa full time apa yanga ichitamba ne Rentals Dynamos yagoyesa nemufana yanonzi Quality Kangadze kuzoti Rentals yagoyesa penalty yapa kuna Blessing maunganidze asi Dynamos yazowina kuma penalties yawina 5-4 saka triangle ne Dynamos zaenda kuma semifinals
ko mitambo yakatambwa nezuro yakafamba sei
nezuro Harare City yatotora mukombe wechibuku super cup gatu yakwanisa kuti inge ichirova Highlanders ne 2-0 kwagoyesa Wilfred Muvirimi na William Manondo Manondo zvakurakiza kuti since 2014 ichitanga chibuku super cup iyi agoyesa 13 goals vakuenda iyezve kufinal vafana veHarare City kuzoti Cape United yaita mangange 0-0 nechikwata chechapungu ikoko kuAscott kuGwero asi Cape United yagenda kuma semifinals nekuti yazowina 5-4 pama penalties saka mateams atoenda kuma semifinals anoti iwo Harare City Triangle kuzoti Dynamos iyezve ndo mateam anenge achienda kuma semifinals chibuku super cup
masemifinals aya achatambirwa kupi uyezve rini
masemifinals asati taziva kuti achatambira kupi iyezve draw haisati yaitwa asi achatambwa musi wa 28 October deti ndo ratinonyatsoziva asi tinotarisira kuti ange ari masemifinals anonakidza kukatarisa triangle iri kuita zvakanaka mazuva ano Dynamos iri kustruggla asi yapinda musemifinals saka inogona kuti inge ichiita anything Cape United haisi kutamba mushe mukana mukuru wokuti inge ichiwanawo kapu yechibuku super cup kuzoti Harare City itimu yagara ichitamba mushe musuper cup vane 2 titles yezvi vakambosvika kune imwe final saka vakatarisira kuti vange vachitamba zvakanakisisa.